chimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure mumwe wapfuma toma karurimi homuziko dzise gaulo tafuranisa murimi and I hope zvidoraro nichirwidza ndikupaera ndiwa zvatavani dziva zvakare ndikotahera vari rimi rwanga ruyatamisa ndoradhamuni zvemiyanga vamamisa and hatidiisi nzvone zvine tipikisi ndikotozamu vane mune ndiri hezvo dzipopira nazvimune mune ndandokera hiphop yanzvikisa hapanoni mlori yekumbiwa yafashiwa tanganyoni mashudu mavi azvimbavi horurwendo navochiriro navomuope novone vane vohangu anori muranga neuvope yobikaopana yekuyafanyisiwa chitarata ndichikoro bario ratetanyisiwa ahudyiwichika ungalange ganyisiwa asi fitin rumda asioedzisera vevachedzisera ndareleni mutumbani nite mwenopedzisera atimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure zvine ndava zvendanzvanga nenshon ngasilaste chaime hune yava naenga vechiringa vechoisisi baste never give a fuck vongotanganedza tivi hune ndava ngasimfarampanamedza vonani shango nganga madhokichi chitempe ndotanzvisa life is a bitch nematanga opanziswa welcome to my life to my house ndine omwaro yedzi paseji mzika ndikomane ndikorumera mimeseji fuck what you hear in the best color vendor vadiita vondokulu ndivomuope vorotena nditipex killa inki kamangwaro zvevofenda hatitodi dhokodera ndibvise zvakanani peni kudza ipfu nazvo dzurewo maramana yamapfungwa ngachinyara zvambonuka ndichibhodha krutman romutuva cheabhodha nanhamusi ndikaditodurusa weabvisa oda ya chiraso hune ndabva isekoti weachora miriro yavombavha hezvi lagovera vanvhurera mafastere ngaokapi pedza vanhuwedzera masistere ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure atimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure musi ndichidzama ndihumbera nenkumbure samumwe weyadzisa zvevenese tumbure nechipa chinidzava tamaserumbure atimubva ndibva kure